Land Information Management System is a database that we created from auditing agricultural land listed in the state, which excludes communal land. And this is a constitutional mandate. We audit the farms over a period of 5 years.
Unosvika pazvinhu mazana maviri nemakumi mashanu nemana ane mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe 254,538. Shakurudzo yatakaita ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda kwairi budiriro yakaitwa nevakapiwa minda kuchengetedzwa kweminda nemasango kuwaniswa rubatsiro rwekuti varimi vagare zvakanaka vachiwana unyanzvi hwokurima zvikwanisiro semakiriniki nezvikoro nemigwagwa. Takatarisawo nyaya dzemibatanidzwa nekudimburirana Makandiwa.